Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvo bill mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Asi veZANU-PF mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda ebiti vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVO bill wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apowo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri. Asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF vakanganise misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha South mudare reparamende vaJohn Kuka.
Zuva ranhasi ranga rizuva rekupedzisira pamapublic hearings atati kuita tapesa nebhiri retvo ranga richiitwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvo bill racho. Saka chaitika ndechekuti tichingotanga paita vaviri vatatu vataurawo mapoints avo maererano nepvo bill then kwozotopazoita umwe mutaura akawana mukana wekutaurawo nezvebhiri iroro. Saka paataura anga achitaura achirejecta kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti bhiri ringasaenda mberi. Ndo panga patanga ruzhani mheremhere zvekuti takunga takakwanisa kunzwanana nekuti panga pane munhu vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoo yatatiitira vamwe vatadza kupinda vanga vakatomira pasi. Ndo paita kuti bhiri iroro ridzo rakanzerwa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvatokanganisa kuti tiendere mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ranhasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi asi nesekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo sedare kuti what would be the way forward.
Pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzeZANU-PF, imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazoyaze pafungwa dzavo, kutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka rigamira. Uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumakonstituenti akasiyana-siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati. Izvo vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha South muparamende vaJohn Kuka vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo nengwe yewe chidiki vezano PF mudunu reharare wa Alex Kandishaya. Avanuti urongwa wanga usinei ne mapato yeshu matwenge ruwe nyika asukuti vanawe Zimbabwe ni kudaro avawoni panopinda batoravo pachitiko ichi.
Panonzu varuda kudiscuss kwa biu. Hapa uye muna achizi ndewe bato iri kana ini. Pano uya muna achizi varu wa Zimbabwe. Asizi meiti kandikuti zao wa Zimbabwe kongwa ya gareba. Zasha ndisi kwa mazita ni mabandiko akazumireka kuenda kwa mchaka mari kune tumegika. Wanyepa kuti mari za turi kutuaka ndeze kubadarira mirira mari za chikoro. Wanyepa kuti mari za turi kutuaka ndeze kuchira zugerani. Kwa ono zono tarisa mari zia nige kichambisi kwa kupawe zuma tenze za enika. Zinuwa nge Zimbabwe wangu wakitaiwa kana zuriku yitu kwa ni mabandika akazumirira zuripachena. Wano chikei kutipaite mtemo ono watarisa mtemo ono wakariruka. Uno ngoti tizi yisegu tiyori redi yesu diyesezi nimeta surikova na hongo. Mari yako unye wana kutu uyo ono wana ili mari. Saka seku pomeru wako wazunoita, zunongorewa kuti chese chinoita nite kuchende kwa kuzika ya Zimbabwe. Sino pomeru wako jiza anabia. Chese chinoitwa mekusawa anubarifu, chinoro mbuche opo kuchiru. Saka hakuna waneza anabia kwa hita shakara, nisho shakara wa Zimbabwe.
Asipani shachaka ipa ere wakandisha ya kutivano, wapane mukana, anepfungwa ya kutigira biri, na anepfungwa ya kupikisa. Zoo ita kutumusanga na ufambe wano wachipana mikana.
Zunoitika vanhu vatanga kutorambira nekuti mapoka maviri vanoda nevasingadi vanoda pavanga vachitaura vasingadi vanga vachingoita ruzha zvaita kuti vamiriri vedare reparamende vanga vachisimuka nguva dzese vachisaiwa musadaro regai munhu ataura kubva pamutauro wekutanga inisezi kumukirana kwatangira pamunamato chaivo saka nyaya yekusheriridzana yekuita mamirishonga haina kuitwa pamunhu umwe chete yaitwa pavanhu vatanhatu vese asi kuti zvazongoitika kuti wechitanhatu wacho munhu anga achiramba. Zvinongoreva izvo kuti vaivai vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekukorodzana muzhinji kuti vaende vanotsigira zvese zvavo. Saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakundikana makaona zvagara zvinoita kubato rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo pavanotukana tetisipo pavanorovana tetisipo isu hatipo kuzvichenesa tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Avanga vari nengo yeve chidiki muzano PF mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai, amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano PF waChris Mutsvangwa uya akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo akwira kudarire pamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatenda ibiti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muhusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudarere pamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iye. Vakuru vakuru vemu America neNiger mwari muNiami vapedzera ngu ndinodzokorora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiami vawedzera nguva yemusangano wepamusoro-soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi, bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema-chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Kuyangeri yekuti dai zvaamuchigonekawo kungoti paingosipenzeredzwawo kudai. Isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa yedu pokuenda. Apa pongosiyiwo pakapenzeredzwawo ndo zvatati totatidzira kuti pamwe ndo zvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 here.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
But mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa hapachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira hatinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo. Tinotakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinotyoviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutomiga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyayi wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu reZinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezviwanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNaison Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunyurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu muMount Upton. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wandewe Studio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichaurwa makore ese semuno muAmerica, especially nguva dzemaelection. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a good thing. Kune ma states, muno mu America aka legalize marijuana. Asi federal government, yanga isati ya legalize. It's still the case kuti isati ya itwa legalize. Asi, pawane mkana wakawanda, wakuti pa itwe more research in terms of ma medicinal benefits marijuana kana mbanje.
Saka kanataka charisa aswa itwa izi. Zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized. Asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Honguva hwande tagara tichishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seizures kana kuti epilepsy.
Avanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyudzwa mwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achivengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apindi muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa igomwe.
Zvikufara zvisingaiti kuno kuti zvikufara nekusungwa kwakaitwa mwana wavava vaimbozviti minista vive vakarwa hunde rusununguko vamutsvangwa. Tiri kuti mubatai naDavid Munangagwa ndoimwe paramhosva kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadzishefu. Ngavabati nemwana wavamunangagwa because navamunangagwa vacho vatori nemhosva, mhosva dzavari kuparadza kawandisa. Ndatenda.
Ndaikumbira kubvunza hama dzangu dziri mu security services like masoja, mapurisa, CIO kana vapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndechemapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kudyei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwawo mavhiji kunge muri kuzviona sei imi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imimi muchiona kuti hamuna kugara muri marobots here hamufundiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita mistake
diko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tinzwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete ndiye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
haa chero musikadi zvenyu kudaira zvitine tichitaura tinenge tichikutaurirai chokwadi zvo nekuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvozvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu vari isadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekune mumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu vari isadza saka mari kubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti varye ini ndiinozoiwanepi mari yekuti mwana unoda kurya unoda kubhadharwa school fees munangarwa ana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiro iyoyo oisawo rokupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wezimbabwe kana one dei anga ane shungu nevana vezimbabwe aingoti agore rinokune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neZIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino. Nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzimai yepamusorosoro yepasi rose yeWomen's World Cup mugore ra2027. Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe.
Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kumameetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei. Yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichipatsira ZIFA saka zvakakosha zvikuru. Iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive office vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchiendera mberi muno muZimbabwe.
Tinoona kuti iko kucongress uku Brazil ndo yadomwa senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027. Tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi?
Zvakakosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu asi munoziva kuti takamboendawo kumaolympics saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuworld cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nanigeria asi tanga tiri kumashure stereg asi tiri kuona kuti iye zvino kwave nenational league. The last time takaita national league haina kuzopera mushe nenyaya dzemari asi tinoziva kuti kune funding inenge ichiva kuFIFA ikashandiswa mushe tinoona kuti zvichatipatsira.
Pane zvingadzidzwe normalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa iyezve financial discipline ndo yakakosha. Asaka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakomunikete kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongororo wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeeben grooves neafrofusion anonzi Kras Kagoya kana kuti Zikra. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvaive zviyoto, zvaive zviyoto. Dainda gaziva Zaive zviyoto.
Ndakatanga kuimba mugore ra2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vetiro kuti ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndichizoviima.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumhanzi yenyu?
Vanhu vari kufarira music yangu nekuti ndinoimba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo.
They see the picture but only from a distant hands. Go to college or get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed cause I'm lazy. No.
Matambudziko amuri kurwisana nawo ndeapi muindastry?
Main challenge iripo kushaya mari kuti basa rifambe. Mazano muindastry vanhu vese vari kushandira mari asi vakawanda vana mari yekuti vawane kubura mimanzi iri professional. Saka ndinogadzira estudio iri affordable yevanhu vanenge inini vane chido nekuimba asi vasina mari.
Kuvanoda kukubata vanokuwana kupi?
Kuna vanozoda kundibata vanondiwana paFacebook saKras Kagoya, CRUZKAGOYA.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the bag up against the world. Had to be so cold, had to be the gangster. Stories be told, and honestly. Honestly,
for my fans, do not end and to be rowing in the Mrambi Makadaro, Basanjaramba Nishirova, and Basname Apana Panjimashika.
Was a Friday, Chitipai Kamichete, Mukoma, Timbo Rova, and Asma Guitar.
Do not end and Mkano, Manjipa, Divipano, do not have Budani Kambo Keru, Dokanons in Diwe, Hakuna Mum.
Ain't nobody like you, nobody like you.
It's charm to see all the pictures.
You still pretty with no makeup on. Megatron, something like that stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause shorty got moves, epa anaconda. Oh na, nyash kunge epa jaws. So fine like, andi jaka kunge vodka. Chakwitira zese za unoda. Sando kwanisa. Like a faris, blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem makes it disappear. Menos on jita, all the lies make sense. Drive me crazy, see na license. If you na ugare forever. Mano churim bava e moyo rikeva. As na basan chakuda forever. Ona life yacho yani flavor. Sha.
Nzwisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kras Kagoya anozivikanwa nerokuti Zekra kana mumwe manzi muhurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pano pachirongwa, tumirai maWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu chaLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo.
soku isikati sendaba kufu.